Zvakaita danho riri kunokanganisa miri yeupfumi hwenyika nekuti pari zvino Zimbabwe iri kuti iri open for business, sekutaura kwakaita President Mnangagwa. Kana uri open for business, tinotarisira kuti mitemo inoiswa nehurumende inofanira kuti makambani akwanise kusununguka kuita business munyika. Saka kana taakusachitenda kuti makambani makuru makuru akaita seCidco, Old Mutual neCPC havachakwanisi kuisa mashares pasi rese. Iyo open for business here iyoyo. Chaakureva kuti yataa opposite, Zimbabwe is closed for business. Reason why makambani akaenda kunotengesa mashares pasi rese. Vanenge vachida kureiza capital inova inoshandiswa kufayanisa maoperations avo munyika. Right? Saka kana maakusachitenda, zvizvinoreva kuti tiri kuramba mari dzabva kunze kwenyika ichibudira kubva kutenga mashares nekuti haiwa zvake zvarwa. Right? Zvoreva kuti kuti makambani ari muno asina kuchasipendwa vanenge vaakutotya kuita business nekuti mangwana ndivo vanenge vakunorohwa.
Chii chiri kupa kuti dhora remuZimbabwe rirambe richishaya simba?
Tiri kuona hurumende iri kuti Old Mutual, share Old Mutual ndoraikonzera rate kublack market. Kubudikidza nerate Old Mutual implied rate raishandiswa kutracker exchange rate nerate iyo. Hurumende chaisi kuwanisa kuti rate riri kumbwa mutengo ikwire inhaya yekuti mari mumaket ishoma. Saka hatingagadzirisi rate nekuti tagura chinonzi Old Mutual implied rate nekuti akasipenda. Saka rate Old Mutual richadonha, hazvigoni izvozvo, hazvigoni zvachose. Pane matambudziko akawanda aitika mumaketi asinei nekuita nerate reOld Mutual kana repepisi kana reCidco. Madistortions ndiwo dambudziko guru remumaketi pari zvino.